Only on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kuMatabeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANU-PF. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende kubisa nechisimba muritsigere kwamunyokowere mudunhu reChipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi matatu nevatanhatu 36, zvichitevera kufa nechirwere ichi kwomumwe murume nemudzimai kumanikaland nezuro. Nezuro, vanhu vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava, zana nemakumi masere nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi munyika. Vaviri vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuZambia. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi mana nemana 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevaviri 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe 489,000. Bato reMDC Alliance muBulawayo rinoti nhengo yaro yevechidiki yeYouth Assembly National Executive Takunda Madzana ari kurwara zvakaipisisa muchipatara mushure mokurohwa nevanhu vasingazikanwi vanonzi vakange vakapakata pfuti, avo vanonzi vakamupisa nemoto wamagetsi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlochayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinopomera bato reZANU-PF mhosva yokupamba nekurova Takunda Madzana, vachiti imwe zvenhengo yavo yakatoshaya kuPlum Tree mushure mokurohwa nevavanoti vanhu veZANU-PF.
Nhengo yedare guru repamusoro reboka reMDC Alliance revechidiki Takunda Madzana uyo anogara kuBulawayo akabatwa nevanhu vasikazikanwe, vanhu vanga vane mota isikazikanwe, vakamurova zvisingaiti ikoko kuBulawayo. Vanonzi vanhu vakamutora vakamubvisa nhumbi dzake vakamukanda mumvura, mushure mazvo vakabva vatanga kumurova.
Akarohwa zvakadini uye akarohwa pai?
Mashoko atatambira anotaura kuti Takunda akarohwa neinonzi electrical shock, iyo yaivaishandisa panhengo dzake dzemuviri pese pese. Mashoko mazhinji hanzi avaibvunza ndeyekuti kuma ZANU-PF must go masks anogadzirwa kupi, ndiani anomaita, zvakango daro daro saka tinoona kuri kuita kuno kachikamadza kukuru tichitarisa kuti upenyu hwevanhu hunenge husina kumira zvakanaka vanhu vanenge vachirarama mukutotya chinonyanya kutyisa chakutotyisa munyika medu itori hurumende yedu kuti hauzozivi kuti mangwana zvichafamba sei nekuti hurumende yacho iri kutya vanhu hurumende iri kuramba ichityisidzira vanhu so zviri kuitika zvinotoshamisa
tinonzwa kuti pane imwezve nhengo yebato renyu yakarwa kuplumtree mukatiudzawo nezvenyaya iyi
tine imwe futi nhengo yedu iyo vandlovhu vashaya kuplumtree uku nenyaya yekurohwa zvisingaiti kusvika pakuzoshaya nenhengo dzezanupf saka tiri kuona kuti munyika medu vanhu kuremekedzwa kuupenyu hwemunhu hakusisina munyika medu
chii chiri kukonzera izvi nhai vashwa chayo
tinoona nyika yedu isingaremekedzi godzero dzevanhu asi izvi zvichinyanya kutaurwa kuitwa nehurumende yedu iripo pachigaro yamunoziva yakapinda zvepfepfe zvemabhindauko saka vari kuvhunduka vanhu nekuti vanhu vazhinji vakavhotera president Nelson Chamisa saka vanoziva kuti vanhu havadi ZANUP PF vanhu vazhinji vanoda MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa saka vari kuda kufosa vanhu kuti kumanikidza kuti ndide zvinova zviri zvinhu zvisina kunaka saka mazuva apera yaya muri kuona kuti nyaya yekupambwa kwevanhu nechisimba inyaya yaenderera mberi zvakanyanya inyaya yatenderera munyika inyaya iri kuvhundutsa vanhu vese munyika kuti ko chii chakuitika munyika medu ko hurumende iripo iyi ko chii charoda kuti isvitse vanhu iroda kuendesa kupi tiri kuona vanhu vari kutambudzika renyaya yecovid vari kuedza nepose panogoranapo kuti vanhu vatsvake cheuviri vararame munguva yakaoma kudai asi zvakadaro hurumende kubudikidza nemapazi ayo anoita nezveizvozvo zvekuzobata vanhu vanowanika vachiconcentrata much on zvinhu izvozvo zvokuvhundutsira vanhu nokutyisidzira vana vezimbabwe
imi seMDC Alliance moita sei nezviri kuitika izvi
chiripo ndechekuti vana vezimbabwe kwavanoda kusvika vanokuziva kuda kuendeswa nyika vanokuziva zvinofanira kuitwa vanozviziva nekuti nyika ndeyevanhu nyika ise munhu nyika ndeyevanhu vanhu vakasikwa namwari saka kuda kufanira kuenda nyika vanhu vanokuziva ende vari prepared kuti vaite zvese zvinokwanisa kuti nyika yedu inake
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlwachayo vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatavo umwe wevakuru mubato reZANUP PF Dr Simba Mavaza avo vati mapurisa haasi eZANUP PF vachiti bato reMDC Alliance rapererwa nemazano nekusadiwa kwaro nevanhu naizvozvo riri kutsvaka pekuwanda napo sezvo vari kutadza kuwana rutsigiro rwevanhu
chekutanga bato reZANUP PF harisi bato rinozikanwa nenyaya dzikurwa kana dzemirizhonga kurwa kwedu kurwa kwakaitika munguva dzehondo vanhu vanenge vapinda mudambudziko rekurohwa kana kubatwa kana kunzi vashayikwa kunzi vari kupi vachinema kuti vashayikwa vanenge vabatwa nemapurisa mapurisa haasi eZANU PF masoja haasi eZANU PF masoja enyika yeZimbabwe saka munhu akapara mhosva yake akabatwa nemapurisa handioni chikonzero chekuti nemhaka yei vachibva vachema-chema kuita kunge nyoka yapinda mumba vachiti munhu arohwa neZANU PF isu ZANU PF tinenge tiri kudzimba hatisi kurandi hatina chatinorevera munhu watiri kutonga because tisu tiri kutonga
zvino Dr Mavaza sei kuchingonzi kana paita mirizhonga dzerudzuru kunonzi vanhu veZANU PF sei bato reZANU PF richipomerwa mhosva dzekuita zvinhu zvokupamba nekurova vanhu
ZANU PF haina chikonzero chekukonzera mhirizhonga munyika yairi kutonga iyo manyika yainofanira kukonzera kuva nerugare kuti hurumende ionekwe kunzi yabudirira yagona kutonga inooneka nerugare rwevanhu venyika yavo saka tiri kuti isusu as far as peace is concerned ZANU PF yakaita nepainogona kuunza runyararo munyika yezimbabwe saka tinonzwa hedu vanochema vakabata gotsi nekuti pashiwa hapashayikwe muroi ivo vanenge vari vatanga mhirizhonga dzavo vosungwa voroverwa nyaya dzavo dzimweni dzenguva vano rohwa nematsotsi vasinga zive uvhanye bati ZANU-PF.
Avo vange vari umwe wevakuru mubato rezanupf Dr. Simba Mavaza vari parunare ku United Kingdom ne Studio 7. Dare Rebam Soro Re High Court Pam Tare Justice Mayera Nechishanu Chadarika Vakapa Mutongo Onorambiza Urumende Kubisa Nechisimba Muri Zinodarika Mazana Manomwe Zigere Kwa Munyoko Were Mudunu Rechipinge Isina Gwaro Rino Ipam Vumo Rino Vakudare Rezi Mosha Kana Kuti Court Order Mutongo Uyu Unotevera Danu Rakangera Torwa Nesangano Remagweta Anorwira Kodzero Dzevanhu Re Zimbabwe Lawyers for Human Rights Rakabatana Nevagari Pamwe Nesangano Re Platform for Youth and Community Development Rekuenda Kudare Iri Vachida Kutiribise Hurumende Kudzinga Muri Idzi Dzisina Kuratidza Kumwe Kwakunogara Jonga Kande Miri West Studio 7, Abata Mkuru Web Platform for Youth and Community Development, Vaklaris Maduku, Avo Vanoti, Vano Tambira Nimfaro, Mutongo Uyu Sezo, Uchavapa Mumwe Mkana, Wekutivambo Garashakare Pasine Urumende, Vaedze Kugadrisa Nyaya Iyi.
Nudakara ya mpokuti, Nare Rebam Sorore High Court, Kwa Mtare, Ishtunga Merikwana Justice, Vangwaera, Arakabumira Neshikumbiro Chedu, Nivagari, Wekwa Mnyoko, Kwere village kuti pasaita kana ane zvake anopindira panyaya dzekuda kudzinga vanhu pamagariro avo vasina court order uyezve pasina kuita nhaurirano inobvumirwa kuti iitwe nebumbiro remutemo.
Imi matambira sei mutongo wedare uyu?
Tinozvitambira tichiti aiwa mutongo wedare uyu unotipa mukana wakanyanya wekuti isu we platform for youth and community development nenharaunda yekwa munyokore nedzimwe nharaunda dzinosvika 7 dziri muchipinge dziri kusangana nedambudziko rekuda kudzingwa tinge tine hurukuro yemandoro kwati pamwe chete ne local authority yedu yemuchipinge inosanganisira DDC vamashava CEO vamambocha ndinogonda kuti mukana uyu ndiwe kuti paite hurukuro yakakwana nekuti chatinofanira kunge tichidetsera vagari inguva yechando uye kune chirwere cheCOVID-19 haisiyo nguva yatingataura zvekudzingana haisiyo nguva yatingataura zveeviction.
Imi wose sangano re platform for youth and community development zvii zvamuri kuitawo panyaya iyoyi?
Vateereri vedu vangada kuziva kuti zvise sangano hatisi kungoita kufamba tisinawo kuriruremekedzo watinako. Tinotaura navo mujiti, totaurazve navo CEO vecouncil pakutaurira nekukurukurana kwatinenge tichiita. Vanotaura kuti ivo vagari venharaunda dzatiri kumirira isu kwakondo munyoko were kwamahachi kwacheche kubikoni kundiyadzo panewo kunyatsokugarisana kunofanira kuti hatina regularization nedzimwewo nzvimbo dzavari kugara. Asi kana zvichiitika izvi hazvingoitwi nekuuya kwakupa vanhu matsamba ekuti ibvai munharaunda dzamunogara. Panofanira kunge paine hurukuro sekuti pamunyokore panotaura apa pane nhoroondo yakadzama inobvira kuma1963 paiuya ada yekuchipanga ikoko. Pane kurwisana kwakaitika kwenharaunda kushikira pazoita kuwirana kuti vekwa munyokore vagare. Asi panewo mhuri dzanga dzakazivanofanira kugara kusvika pamhuri dzakati kuti.
Kwaiyo hurumende iri kupa zvikonzero zvipi zvokuti ibvise vanhu ava pavagere?
Mujiti vari kuti ivo vanhu ava vapfuurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekutiwo pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengeserana mastands zvisina kunge zviri pamutemo kana tingati vachiita tingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachida kuti pagadziriswe. Isu izvi zvanotaura zvinozvinzwisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu ndozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana. Isu tichibatsirawo kuti vanhu vanenge vagara zvisina mutemo vazivise vanofanira kugara sei. Ndo kubudirira kwematunhu kwete kuti vanhu chibvai nemazuva 7 vasina kwekuenda nekuti kodzero dzine vanhu dzekuti kana vatotanga kugara ipapo ndozvinotaura section 74 yekonstitution yedu panofanira kunge pakutaurirwana. Pataurirwana paya iwo council voti uya nemagwaro yatinoti high court order inesu tara kuti ibvai mune zvakanaka tichi kana wazo. Sadika yoti jita apil kuna vamu jiti apil kuna siki kudaiwa. Ndiyo mkana wa munga kwanza kushangisa unu kuti isuse platform for youth and kuti kude sere ikan. Tipa sini mtangwe chete kuti tikuwa nisi kuti wanivansi kusise message ilikuwa kukanzo. Kutosambika pangwe chete say. Tinofungu za shukai tikaisho zwa hapana chinutombo neta. Tinguli chibati lana. Chakara hapa chetu wanuwa zingu nguwa ya chandu wa zingu nguwa ya COVID. Wanenge wa kutokanga niso kuzero zao. Jina jisuti chakanaka. Ndopa niso pese wanuwa kukui sana. Kuenda kumatare. Kwa hifana kuita nzia yeku pezisila. Nekutiliva ni wanota ure na kituwa na noka kawese chakanaka.
Abo wange vari mkuru we platform for youth and community development. Vaklaris Maduku vari parunare na jonga kandemiri we studio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Kuroniko rinoti vamwezve vanamukoti makumi matatu nevaviri pachipatara chemupilo kuBulawayo vabatwa neCOVID-19. Mudaily News mune nyaya inoti kusawirirana mukati mebato reMDCT riri kufanira kutungamirwa naMuzvare Togozani Kupe kuri kuenderera mberi mushure mekunge munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaratidza kuti vanoda kukukwidzirawo utungamiri webato iri. Zimlife.com rinoti mapurisa ari kutsvaga vanhu gumi nevana vemapato ezvematongerwo enyika, vakuru vemasangano anomirira vanhu neavo vanomirira vashandi vavanoti ndivo vari kukurudzira kuratidzira svondo rino. Vamwe vevari kutsvakwa vanosanganisa vaJob Sikala, vaPeter Mutasa, vaGodfrey Senengamu, vaObed Masaraure nevamwe. MuNewsday mune nyaya yokumbomiswa kusangana kwedare reparamende mushure mekunge dzimwe nengo dzeparamende mbiri dzabatwa necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Upei watururara maso vanewe Zimbabwe wakaoma. Gatisa dzore tsimbo, gati ende rembere ne demonstration. Gatira mbeteka dzanya, gati shingei, gatisa dzora tsimbo. Tonoro watiriko, gati shingei wana waa. Tatambu ratha wezi pangu wanga wana otipane sirikuiti. Kanikuti ye nzara mzimbabwe.
Panyaye demonstration hapo Studio 7 waziwe watiriri triguti demonstration. Kunyachichi ziru wakusungwa kwa na wangarivume na na journalist upo ishimono kunga itwa. Asi wano wanafana wakura mba chendera mberi kuna wana mkana wakura tizira because kushikari ini taka nyarara tichura iwa ni ZANPF ulonzi knowledge shipindiru.
Magadi magadi wa shamararu Studio 7. Okay, pane shantoda ungo unza abo pane zvandakanzwa kwa avo kuna gogovenyu uchi gogovenyu uchi apane awo ere zvamungatiitira musi wa 31 mukati wedzere nyuchi dzacho gogovenyu uchi ndakangonzwa avo kuti kuna gogovenyu uchi vari kukuwadzana gogo kana muchindinzo wa gogo titirewo zvidhafu dhafu nyuchi dziti wandei nokuti masoja remapurisa ari kuti jairira nyuchi ngadziti wandei musi wa 31 apo dzongotungamira isusu tichitevera gogo tinokubhadharai kana muchindinzwa gogo.
Aiwa ivo iwe Studio 7 vashamarari vese ndirikukwazisai ndini Lameki Mhungu ndiri kuno kugokwe North kwagore dema. Ndinoda kutsigira vese vari kutatidzira kuti hapana chinongouya nyore kana chakashata kudai. Chinouya nekuteuka kuropa, chinouya nekuhwadziwa. Ngatibude tinoratidzira izvozvo takatogadzirira. Ndosva 31 tirikupinda murodhi rinogadzirira. Kuno kugogo takatowanda tinoratidzira kutoratidzira isu. Kuzvamunangagwa zvanotaura zvemahara hatichadi taneta. Kati taneta nekubirwa zvinhu zvedu, taneta nekubunyikidzwa. Vanhu vari kungosungwa mahara. Charatidzira nyika yese ngairatidzire.
Pamusoro abato Studio 7 ini nhangu chichemo changu andina angu mazhinji asi kuti ndinoraramawo nokumwa mai ARV nzara. Ndanzvikumbirawo undisvitsirawo chichemo changu kuhurumende vandipowawo kana bhinza hadzo. Izvo zvine masuva matatu kana kumwa mapiri. Inini ndaita basa rechikrosipoti, mari yakapera ndichitenga chikafu zvinonzara. Nzara ndo yanditambudza. Taingokumbirawo hurumende iti wewo pane isu tinorarama nemapiri, taingokumbirisawo nemwoyo werudo kuti vatibatsirewo. Ndatenda hangu.
Mangwanani vashama vekustudio sezveremire, ini ndine wangu mubvunzo wandoda kubvunza. Naimi, basa remapurisa nemasoja ndereiko? Handi mapurisa nemasoja panodemonstrata vanhu, basa ravo nderekuchengetedza vanhu kuti vademonstrate zvakanaka zvisina vhaiorensi here? Kana iwo mutemo wecovid wacho uchiti vanhu ngavapfeke mamaski vodemonstrata murunyararo, imhosva here? Kwawai mapurisa achida kurwa nevanhu vada kuita demonstration? Kudemonstrata ndo mbumbiro remutemo wekudo kunobvumidzwa. Kuna na South Africa kwanhu vari kudemonstrata, kuna America vari kudemonstrata, but ndo kune high number yevanhu vane covid yakawandisa nevanhu vari kufa zvakanyanya, but kuri kudemonstrate kwawani? Mapurisa ngavazive basa ravo. Kana zviri zvecovid-19 zvinokurudzirwa kunzi munhu demonstratai makaita social distancing, makapfeka mamask. Saka siri tichangodemonstrata tichidaro. Ndatenda maita basa. Ndini Baba Junior, ndiri kuHeidelberg, South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai muZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekuparira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. MuZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Makati imba yakasimba inovakigwa pabwe. Imba yebwe dzimba remabwe Zimbabwe. Asi bwe racho rozonunguka. Imba yacho yodengenyeka.
Muimbi akatanga kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore 10 ekuberekwa munyaradzi munoda wafa. Abura kamwe kambo kanonzi munamato weZimbabwe kari kutarizirwa kunetsa zvikuru. Ngatinzwe hurukuro yaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takazvitsvagira matsime edu anovhinza.
Batai. Just feel okay. Bindirai. Zimbabwe is feel okay.
Tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi munyaradzi. Damba refu iri rine matrics anokwana iwo kuita 10. Taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo, asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose, dambudziko iri rakasvikawo kwatiri. Saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva. Tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri, saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo. Asi tativatsigiri vedu havangambofinishara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu. Saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe, iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu wose apere senyika, inzira yekunamata ndiJehovha iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko, asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals ndivo Jehovha pachavo, nekuti vanototaura ivo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the trek is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri inoyi. We know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovha vatinzwe munyengetere yedu. Asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovha vagadzire nyika, Jehovha ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals, kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei apa bati mune Damba Refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita muchengi, tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe. Tichatipa mafika anotovera todonedza futi imwe single, tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakuloncha Damba Refu rose panguva imwe cheteyo.
Manga mamboti zii zvii zvakazvichiitika apa, manga mapinda mumatambudziko here?
Ya, so vamwe vanogona kubvunza kuti ko manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo. Asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore 10 ekuberekwa. Munyaradzi munoda wafa ange ari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kumatebeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANUPF mashoko ari kurambiwa nebato iri. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende kubisa nechisimba muridzigere kwaMunyokowere mudunhu reChipinge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvekare manheru anhasi, apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Thank you.